ndinoizva kuti titsvagane munongoziva vanhu vari mumahofisi avo nevamwe vakadai vakuru vakuru zvinonetsa kuti vaone futi vamwe vacho but tiri kuedza kuti tingokakatana tenda koko kumisorosoro kuitira kuti tikumbire kuti mungatibatsira here kuti mukurumidze kumhanya mundotesta dzimvura idzodzo variko vanosevenza kumaenvironment vanga vagara vari ikoko tina minista variko vanofanira kuisawo ujere hwavo sokuita kwavo kushuva vane experience yokuti vaone kuti zvinhu zvisatiuraya zvisauraya vanhu vemudunhu iroro kana vakapinza vanhu vanga vagara I'm sure vanhu paripo vanokwanisa kutesta dzimvura vanga vagara varipo saka vanhu ava vangatibetsera kuti tisafe kana ndichiwa kuti isainati yacho haimbomisi zvikuru haimbokupi kuti umbomhanya uende hapo uchienda kuchipatara chinguva chaunenge watoimwa unotobva wafa ipapo saka nedzimombe idzodzo zvinoreva kuti dzafa dzinenge dzatomwa zviripo
pane vamwe vanoti panguva iyo ino ikoko kucholocho kunombowanikwa kuchifa mombe zvakamira zvakadaro dzimwe nguva haisi sainaidi iri kuuraya mombe panguva ino imi munoti chine zviri kutaura vamwe
vangataura zvavo kuti zvingange zvisiri izvo but isu zvatiri kutaura ndezvokuti tisangopfungidzira kuti hazvisati zviri izvo because ipa tisi kutamba nechinhu chinoi uchati hai tichachidzima ticharapika tichaita zvakadi tiri kutaura nechinhu chinotyisa chinoisainati chinhu chinotyisa chinouraya kana madunhu akawanda mombe dzinofa dzimwe nguva yazva dzinofa nadzo but hatingangotiwo kana pava nechinhu chakadai tongoti hai ngatingozviregei yedu hai tagara mombe dzinofa nenguva yakadai haati tisingachadi kuti tichengetedze upenyu hwedu neupenyu hwedzimhuka dzatogara ine yangu samp weikoko ndinanga ndichishuvira kuti dai tisava tese nemufungo wekuti tingoti zvinhu tingozvitora izvi zvinhu zvakaoma kudai handifungi kuti munhu anenge achitaurwa kudaro anombozivisa ake mufungwa zvikurukuru kuti aone kuti apa tinotaura on a very serious note nokuti kana vachiti ngombe dzinongofa hazvo yevo pava nechinhu ichi chechipiri chakanetsa chii kuti tikumbire hurumende yekuti itimhanye naivo vanozviwa kana tichitaura vehurumende vari ipapo mumaenvironment ngavabve vatomuruka vauye kucholocho vazobvisa dambudzo ratinotaura naro here.